Uongu nasi changa tikisangana nema drafters edu wa Justice Chinengo, Mai Priscilla Madzonga na Brian Crozier. Tichitarisa kuona kuti zvatakawirirana zvapidzwa mubumbiro here zvanga zvisimo kana kuti zvatakati zvigadziriswe zvagadziriswa here. Tinofara kuti zvizhinji zvacho pane zvatatarisa nhasi zvese zvakagadziriswa. Saka chiripo ndechekuti takuenda kuselect committee kune vamwe vedu tichinovapira gwaro iri kuitira kuti tichiendesa gwaro iri kuparliament. Tirikuda kuti bumbiro iri rikurumidze kuenda kuvanhu nekuti ibumbiro revanhu, harizi bumbiro ma political parties, harisire ZANU PF, harisire MDC, ibumbiro revana veZimbabwe. Saka tirikuda kuti rikurumidze kuenda kuvana veZimbabwe kuti vaone kuti zvirimo ndizvo here. Asi isu tichiongorora nhasi kugara kwakaita makochi apesen taona zvakajeka chaizvo.
Muri kutarisirwa riini kusvitsa gwaro iri kumanagement committee?
Hatichaenda kumanagement committee nekuti management committee yakatopedza basa rayo. Basa remanagement committee nderekubvisa zvimhinga mupini zvinenge zviripo kana kuti madisagreements anenge aripo kuwasolva yatingati politically. Izvozvo vakatopedza kuita. Basa rekunyora ndere select committee nemadrafters. Saka madrafters sekupedza kwataita kudai takuendesa gwaro kuselect committee, ndo varidzi vekunyora kubumbiro remutemo. Kana tichitarisa article 6 yeglobal political agreement rinova bumbiro riri kugaidha kuti iri rinonyorwa sei. Saka isu chatiri kunyanya kuda ndechekuti gwaro iri rikurumidze kuenda kuvanhu, vanhu voongorora kuti zvatakanyora ndizvo here. Hatisi kutiba zvatakawirirana ndizvo zvinoda vana veZimbabwe.
Pane kutarisirwa here kuti pane zvimwe zvingachirambwa namamwe mapato muchinge mawirirana kudai?
Hatifungi dziri kudaro, asi hazvina machokwadiwo kuti munhu anongofuma achimuka achirota. Asi kuona kwandinoita hapachina kudzokera kumashure. Takawirirana, vamugabe vatsvangirai, vanube varipo, tese tiripo tiri 7 tikawirirana kuti tichadzoka futi toti tazofunga patsva. Handifungi kuti zvichaitika hazvo.